Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 30, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati peguta reHarare. Makanzura mana eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa anosungwa kubhindura achipomerwa mhosva yekuba chibage mushure mekunge kanzura weZANU-PF amhangarira kumapurisa makanzuru aya. Madzimai akawanda anoti anotya kuongororwa kana aine chirwere chegomarara sezvo vasina mari yekurapisa chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anhasi arwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati peguta reHarare. Izvo zviri kunzi nevanorarama nekutengesa ava hazvisi pamutemo kunyange kanzuro ichiti vanhu ava vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanotengesera mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa enyika zvazopedzisira zvaita kuti mapurisa aya akandire vanorarama nekutengesa ava utsi hunokachidza. Mumwe wevanorarama nekutengesa ava muzvare Linet Sonzi avo vakazvitakura vati vamhanyisana nemapurisa akavabvarura hembe yavo vakasara vari musvo. Muzvare Sonzi vati vatozobatsirwawo nevamwe nechokupfeka.
Mapurisa auya ndakaronga zvinhu zvangu apa ndibva vatosiya zvinhu zvee ndibva vandimhanyisa kunondibatira ndofunga distance yechiye 20 meters ndibva vatondibvarura hembe kumusana apa ndiri munhu akazvitakura kana kumhanya kwacho nasingagoni asi vasiya vanhu vese vechirume vanga vakandikomberedza vamhanyisa inini chete.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava vatonga ikwiri hwiri vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya ashandisa chisimba chakanyanya zvazopedzisira zvaita kuti vavadzosere pavanga vachivarova.
Chanyaya zvondinetsa panyaya yekuti vamhanyisa mavhenda akabata one vhenda munhu wechikadzi amhanyisa kudaro so vamwe vavo vada kuprotekta kuti asiye munhu wechikadzi chokuti vabati vabvungisira vanhu vaakumhanya kundotora matagasi vautanga kupotsera vanhu matagasi vaukwadza apa pane vanhu vadiki apa pa pane vanhu vanga vakazvitakura nhumbu vatanga kubvara vanhu nehembe vakuda kuti vachiita mhirizhonga pana apa nenyaya yemavhenda.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti vasanetsana nekanzuro yavo. Asi mumwe vanotengesera mumigwagwa muzvare Tapi wakawadza vati kumhanyiswa nekurohwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika hakuzi pamurau sezvo vachiti mitemo inobata mafambisiro ezvinhu mumakanzuru ichifanira kuchengetedzwa nemakanzuru. Muzvare Kawadza vati chavashamisa nhasi ndechekuti mapurisa ezrp aya aita zvaaita pasina mapurisa ekanzuru.
Hazviti kuti polisi inobata wanhu ichibata mavhenda kanzuru isipo kozi mapurisa aya agara akatora zvinhu izvo vari kunogowana zvinhu zvakaita sehembe bhutsu zvinhu zvavanoda magadgets vavanoda ese vanogowana saka polisi imbavha.
Asi vachideme vati pane nzira dzavanoshandisa dzakasiyana siyana kana vachiita urongo hwokubvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa nekanzuro yavo kuti dzitengeserwe.
Mamwe maissues anove operational so kana zvinhu zvava operational zvave paground tinoda kutanga tatombonzwisisa kuti chii changa chiitika nokuti kushoropodza kunoona kushoropodza asi usingazivi kuti operation yange yakamira sei mune musingazivi kuti vekadzi vacharanga vari kupi so zvinhu zvenge zviri operational tinombosiya zviri kuoperations kuti vange vachiita basa ravo. kuti vanenge vakapuwa mukana wekuita basa ravo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati titaure nemutevedzeri wavo vapou nyati avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo zvichakadai mumwe vanotengesera mumigwagwa uyo aramba kudomwa nezita ati chiri kumurwadza ndechekuti munyika hamuna mabasa asi hurumende iri kuswera ichivashungurudza ivo vari kuedza kuraramisa mhuri dzavo.
Another hand, Zimbabwe is open for business, and it's a kufara every opportunity to an ashishandire one. Two, to invest, I can order my students, kutimudauta gromabasa nani, create your own jobs. So people have created their own jobs, kapai ku, tenge sane kuita say, but here we are chishifara. Saka dauta wanarare me say, haskumu open up my industry, haskuita say, I got investors are waiting. After elections, you're going to see investors are coming, rolling their way. Saka tura na masay.
Nekune Rumweru TV, hurumende pamwe nekanzuru ya Harare, vanoti pakatupe doroba, panofanira kugara pakachena, kuitira kuti zvirwere zvakaita sekorera iyo yakauraya vanhu vakawanda zvisarambe zvipararira kana kutapuriranwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Makanzura mana AMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kubindura North kumashanaland Central kusanganisira meya veguta reBindura vaCarlos Tokyo vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuba chibage chinonzi chaifanirwa kugoverwa kune vanoshaya mudunhu reBindura North. Varume vana ava vanonzi vachengetedzwa nematikitivha kwemaawa anodarika matatu vachibvunzurudzwa vasati vasainiswa magwaro anotsanangura mhosva yavari kupomerwa. Vasungwa ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva chero nguva vachishandisa vachishevedzwa nenzira yemasamanisi. VaTokyo vanove zvakare kanzura weward 5, kanzura weward 4 vaFriday Chigwande, kanzura weward 6 vaOliver Mukombwe pamwe nakanzura weward 7 vaTongai Jack vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti ivo vakabvuta chibage ichi kubva kuutungamiri webato reZANU-PF uo vanoti waivo kusingafanirwi kugovera chibage ichi sezvo chichifanirwa kugoverwa nemakanzura kwete vezvematongerwo enyika. Ofisi yemiriri weBindura North mudare reParamende vaKenneth Musani nemwe kanzura weZANU PF ndo vanonzi vakamhangarira makanzura aya kumapurisa. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna vaMusani kana vashandi vavo panyaya iyi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi uyo angoti anonzi Madekenende aramba kutaurawo nezvenyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nameya weBindura vaTokyo.
Ichokwadi, tatorwa nemapurisa makuseni kuma around half past 8 vachitipomera mhosva yekuti takaba chibage chesocial welfare icho chakanga chadistributwa kuma wards edu tikachigovera vanhu takamira sehurumende yematunhu iri sebo nekugovera zvikafu zvabva kuhurumende zvichipiwa vanhu vanoshaya kana vaye vatingati varombo.
Ndiani anofanira kunge achigovera chikafu ichochi chamakazonzi maraba ichi?
Kubvira nakubvira chaingogoverwa nemakansela anenge ahwina nguva iyoyo. Naizvozvo isu takahwina tiri 10 veMDC Alliance vaviri vari veZANU-PF. Saka chibage ichi chinonzi chakaunga chauya nguva yemaelections satatemhepo isu tikati kwepeta aiwa handiwo mafambisirwo ezvinhu munharaunda yedu. Hapana jekerere kana moti verimwe bato ndovanogova asi vakahwina muchivarambidza kuvapa mukana wokugova zvejekerere isiritu tiri kutaura nenyaya yejekerere chikafu chichinzi aiwa chikafu chine chemunhu wese asiri kuwana nguva inei after all chiri kunzi chikafu chevanhu vedrought and left.
Saka ndiani akazomhangara kuti musvike pakusungwa nemapurisa?
Asina havo kuvaona vakamhangara vari kunzi vecoordinator wavaonarable Musani nakansela veward 11 nemakanselers mamwe akaruza maelection achangopfuura aya.
Saka mapurisa ati pamanga muinawo?
Mapurisa vatibvunza kuti mhosva yamuri kupomerwa muri kuibvuma here. Tikati kwete, hatina mhosva yatinawo kunze kwekutora chikafu chevanhu nekungovapa. Ndokubva vatitora mafingerprints vachiti tinofanira kumiswa kumberi kwedare muchinguva pfupfupi chinotevera.
Matora nguva yakadii muri kumapurisa uye zvii zvikuru zvavanga vachida kunzwa kwamuri?
Tatora maawa angangopfuura matatu kuda anosvika kumana. Vanga vachida kunzwa kuti takanga tachitora kunani takauza kuti chibage ichi takanga tachipiwa nesocial welfare asi chakanga chasainirwa nevanhu vasirivo. Saka takati bodo atibvume kuti tisiye vanhu vasirivo vachidistributa chikafu kuvanhu vedu, nekuti kubva kudhara vaipota vachingodistributa zviri unfair. Saka tazviramba sehurumende ita.
Saka muri kunzi makaba masaga mangane echibage?
Vari kutipomera mhosva yekuti takaba mumwe 100 mabhegi ema 50 kg echibage. Zvireva izvo kuti vafredi chigwande reward 4 neni vakalostokio reward 5 tirikunzi takaba chibage 100 bags times 50 kg. Vatonga iwo Jack reward 7 nava Oliver Mukombo reward 6 vari kunzwawo zvakare vakaba chibage chinoita icho 90 bags. Nekuti chimwe teni chakangotsakatika mumaoko evakanga vachitora vepano.
Vanga vari meya veguta reBindura vari kanzura weward 5 vaCarlos Tokyo vachitaura vari parunare muBindura neStudio 7. Bazi rezveutano nhasi rakumbira paramende kuti ione kuti rapiwa mari yakawanda pabhajeti regore rinouya mushure mekunge bazi rezvemari razivisa bazi reutano kuti richawana mazana matanhatu ane makumi masere nepfumbamwe emamiriyoni emadhora kana kuti $689 million chete kubva pabhiriyoni nemazana matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.3 billion inodiwa kuti bazi iri rikwanise kuita basa raro nemazvo. Godi Nguzha anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Gerald Gwinji vaudza komiti inoona nezveutano kuti uwandu hwemari yavari kuda mubhajeti regore rinouya hwakaderedzwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, sezvo hurumende iri kufunga kuti bazi ravo richawana mari kubva kune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira. Dr. Gwinji vati handi pese pavanobatsirwa nemari yakawanda nemasangano anoshanda akazvimirira. Vatiwo zvakakosha kuti paramende ione kuti hurumende yaisa mari yakawanda mumabasa eutano. Vatiwo munyika munogona kuita dambudziko guru kana masangano anoshanda akazvimirira akamira kubatsira bazi ravo nemari. Vati zvakakosha kuti hurumende isadzise chiga cheAbuja Declaration chekuti dzihurumende dzinofanira kuisa zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo kuti utano husimukire munyika.
This is not only to meet a written down commitment, but it unlocks value from partners when they see.
This is naita kuti tiremekedzwewo nekubatsirwa zvakanyanya kana vanhu nedzimwe nyika vakaona kuti tinokoshesa utano hwedu.
Hurumende yave nemakore akawanda ichitadza kuita izvi. Dr. Gwinji vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzibatsire bazi ravo kuitira kuti ripiwe mari yese yemutero wehealth levy iyo inobatwa pese panotengwa airtime yembozhanhare, sezvo pari zvino riri kupiwa zvikamu 50 kubva muzana zvemari iyi. Vati vanotarisira kuwana mamiriyoni 40 nemasere madhora gore rinouya kubva pamari iyi, uye vanotarisira kushandisa zhinji yacho kumaruwa. Dr. Gwinji vati kama makumanomwe kubva muzana zvemari yese yavachapiwa gore rinouya ichaenda kumuhoro yevashandi, uye haitokwani sezvo vachida kupinza vamwe vashandi vakawanda basa. Vati makirinika nezvipatara zviri kuvakwa hazvina varapi, uye vanoda kupinza vashandi zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi matatu kubva pazvinzvimbo zviuru zvitanhatu nemazana masere ane makumanomwe nezvishanu.
In terms of our establishment, the issue of unfreezing of critical vacant posts still persisted.
Tiri kuda kupiwa mvumo yekupinza vanhu mabasa pazvinzvimbo zvese zvisina vanhu, pamwe nekuti tikwanise kupinza basa kana pachinge paine asiya basa kuti tikwanise kuita basa redu nemazvo.
Vatiwo vanoda kuti hurumende itange kubhadharira vakweguri utsanana, sezvo pari zvino vari kubhadharirwa nemasangano anoshanda akazvimirira ayo asingashande mumatunhu ese munyika. Nhengo yekomiti yamaino Matemba Njovu vaudza Dr. Gwinji kuti komiti yavo haisi kufara nezviri kuitika kuzvipatara zvakaita seKaranda kumashonaland central, iyo inobatsira vanhu vakawanda asi isina rubatsiro kubva kuhurumende. Vamwe vati havasi kufara kuti pane zvipatara zvizhinji zvakavakwa zvisati zvavhurwa pamwe nekuti vanhu vave kunzi vatenge mishonga nemadhora ekuAmerica ayo asiri kuwanikwa nyore munyika. Dr. Gwinji vati matambudziko ese aripo nekuti hurumende iri kutadza kupa bazi ravo mari inokwana kuitira kuti ripe vanhu utano hwakanaka. Pari zvino hurumende inoisa zvikamu makumana nezvipfumbamwe kubva muzana mubhajeti reutano. Global Fund inoisa zvikamu gumi nezvisere kubva muzana, kwozoti mamwe masangano ndiwo anozotora zvimwe zvikamu zvasara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe kusanganisira mapurisa masere vakuwadzwa muTunisia mushure mekunge mukadzi anga akapakata bhambu azviputisira bhambu iri mukati meguta guru reTunis muchiitiko chiri kufungidzirwa kuti ndechechigandanga. Zvuru zvevatsigiri vevakabviswa pachigaro chemutungamiri wehurumende muSri Lanka zviri kuda kuti mutungamiri wenyika aunganidze zvakare paramende kuti pagadziriswe matambudziko ezvematongerwo enyika aripo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi uye hapana kuwirirana pakati pehurumende nevemabhizimusi, zvikuru pamabatirwo ari kuitwa mari nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaita musangano nevakuru vemabhizimusi vachiedza kugadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika, asi musangano uyu wakaratidza kuti zvinhu zvichakaita manyamamire nerongo. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi munyika vari kuchema-chema nekwavanoti kusanyatsojeka kweukama pakati peReserve Bank of Zimbabwe nekambani yeSekunda Holdings Private Limited neyeTrifigura Zimbabwe. Gore rapera, Sekunda Holdings yakati yainge yochinja zita kuti inzi Trifigura Zimbabwe sezvo yainge yatengwa nekambani iyi kuburikidza nekambani yePuma. Pamusangano wakaitwa neZuro kuState House muHarare, zvakabuda pachena kuti vemabhizimisi havasi kufara kuti mari yakawanda iri kuenda kunotenga mafuta ekufambisa dzimotokari, asi mari yacho yakawanda ichiendawo kukambani yeSekunda Holdings yavakuda tagwirei. Asi vachipindura nyaya iyi, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vati kambani yeSekunda inopuwa mari yakawanda nekuti ine magaraji akawanda munyika.
Zviri kuita ndezvekuti vatagwire vamuri kutaura vari kushanda pamwe chete nekampani yePuma inokuti ndo inenge ine Sekunda, munova ndomavana mashezi mukati imomo. Mukaona maservice station ari munyika munomaona akanyorwa kuti Puma total zuva engine kuwanda kwa ma service station ikoko ndiko kunopa allocation ya ye company kuti igoisa kuma service station ayo. Saka kana vanhu vachitaura kuti aiwa pane vangu vanozopiwa vanatagwire vanozopiwa, handisi kuziva hangu zvavari kutaura, ndingavarambidzi nokuti kuda ruzivo rwavo nerwangu zvinenge zvakasiyana.
Asi vaive chipanga mazano chavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vakaudza bepanhau reStandard kuti hurumende inofanira kutendedza mamwe makambani akawanda kuti atenge mafuta edzimotokari, nekuti pakaita kambani imwe chete panozoita mutauro wakanyanyisa sezvave kuitika iko zvino. Vagumbo vativo kunze kwekupiwa mari neRBZ, hurumende yakawanawo chimwe chikwereti kubva kumakambani makuru anosanganisira iyo Trifigura, asi vamwe vachiti izvi zvine mutauro sezvo kambani imwe chete ichipiwa mari zvekare neRBZ kuburikidza nesakunda.
Saka paita nyaya yakadaro, ini seminista weEnergy and Power Development takazobuda nehumwe urongwa hwekutsvaga mamwe makambani maviri ari kuitavo basa rokutora mafuta kubva panze kwenyika, inonzi Trafigura neinonzi IPG, Independent Petroleum Group. Makambani aya imwe ndeyekugarufu uko kuKuwait, imwe yachona inobva ndeyekuSingapore iTrafigura. Saka ivayo makambani ndo vakabva vaita chirongwa nesu sokufanira kutipa mafuta nechikwereti. Ndo saka tazwanisa kuti nyika yese ichikwanisa kuwana mafuta zvichiwedzera pana mamwe makambani aya agara anga achiwana fueri nenzira dzavanga vachiwana nadzo dzokupiwa mari neReserve Bank.
Mamwe makambani akawanda ataura neStudio 7 zvikuru anochera zviwanikwa anoti haasi kufara nekuti ari kuendesa zvicherwa zvavo kuRBZ, asi haana kana kobiri raari kuwana pamari yekunze yavakanzi vanopiwa nebhanga iri kutanga muna 2016. Kambani yeRio Zimbabwe yaburitsa mashoko ekuti yave kuronga kuendesa RBZ kumatare edzimhosva sezvo iri kukundikana kuipa mari yayo. Kambani huru inochera goridhe yeMetalon Gold yava muziku Malovic, South Africa inotiwo iri kuronga kuti ichinjane hayo goridhe nemichina yekucheresa goridhe racho sezvo isina mari yairi kuwana kubva kuRBZ. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvave kuitika izvi zvinoudza mwoyo wevanoda kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe.
Idambudziko guru nekuti panoratidza kuti veReserve Bank havasiri consistent dambudziko iri ndosaka mechiona muZimbabwe musikava vemainvestors akawanda.
Vachitaura nezvemusangano wakaitwa navamunangagwa nevemabhizimisi neZuro, mukuru weUnited Refineries Limited vabusisa mwoyo vanoti mabatirwo emari akakosha mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Kana mari yekunze yaita shoma, chakafanira isusu chishuo chedu ndechekuti tigare pasi tirambe tichionesana kuti mari iyo yakafanira kuenda kupi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana vatagwirei sezvo nhare nenhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu, icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu, tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare.
Mamwe madzimai emuchinoi anoti anotya kutariswa chirwere chegomarara nekuti anenge asina mari yekuzorapwa. Asachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakokerwa nesangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, madzimai makumi masere abva muchinoi nenzvimbo dzakapoteredza ati anotya kutariswa kuti ane chirwere chegomarara here sezvo anenge asina mari yekuzorapwa. Amai Chipomulotywa vanogara mumusha weAlaska pedyo nechinoi. amai mulochwa vati kuongororwa kuti vane chirwere chegomarara hazvina kukwana sezvo pachizodiwa mari kurapwa iyo vanoti vakawanda vanenge vasina.
Onda ndiri kutaura nawo yekuongororwa kenza tunonongororwa kenza zviri pachena but kana ndaonekwa kunzi ndine gomarara iroro mari yekurapiwa hapana. So isusu tikuti semadzimai hazvina kuti kwanira nekuti kana ndikanongororwa ndikaonekwa ndinaro ratoo rimwe dambudziko randaanaro but ndine mari yekuti ndichirapwa handina.
Amai Chipo Mulochwa vati kuongororwa pachena kunofanirwa kuteverwa nekurapwa pachena.
Zvaibvira tagona kuongororwa nekugona kurapiwa kwacho kuti dambudziko racho rigone kutirerukisa.
Muzvare Esther Chinavainzva vatiwo zviri nani kugara vasingazive kuti vane chirwere chegomarara here sezvo vanenge vasina mari yekurapwa.
Isu sevakadzi uro vasikana hongu tiri kunoenda kunotestwa kenza but tine fear plus futi tinozoona kuti even kana tatestwa hatisi kuzowana funding kana mari yekuti tizonorapwa kenza yacho. Saka tinozongoti zviri nani tifire murima nokuti ndikaziva kuti ndane kenza ndichacha stress kuti saka ndichazonora kwani saka zviri nani ningogara ndingoziva kuti handizivi ndinayo here korondini handina.
Muzvari Chinavainzva vakurudzira kuti hurumende iwanise mishonga pachena kumadzimai anenge achirapwa chirwere chegomarara.
Handichidawo kuti patinoonatesta kenza yacho at least vakatanga kupawo kana mishonga yekutanga sezvavanongoitawo pamaARV at least zviri nani.
Zvimwe zvabuda pamusangano uyu idambudziko rekushayikwa kwemasanitary pads nevana vasikana zvikuru vekumaruwa. Muzvanisira Mutande vati vasikana vari pasi pemakore gumi nemasere vanofanirwa kupiwa mapedzi pachena sezvinoitwa mapiritsi ekuronga mhuri.
Vano kumaruwa vazhinji vari kushandisa zvimachira makotoni saka sezvinongoitwawo kupuwa kunoitwa vanhukadzi mapills ekuronga mhuri. Vana vechikoro especially vari muzvikoro vazhinji vacho vanomira kuenda kuchikoro nokuti kana achingari ashaya mapedzi kuti aende kuchikoro hazvinyatsobude zvakanaka. Saka ngokurudzira hurumende kuti dai kwanisa kuti vana vari mumaschools vapiwa mapedzi emahara.
Musangano wanhasi washoropodza mashoko emuprofita Walter Magaya vakati vakawana mushonga wekurapa chirwere chegomarara pamwe neAIDS. Amai Felicitas Mundiwa vati zvakataurwa navamagaya zvikabuda kuti manyepo zvichakanganisa madzimai akawanda kudarika varume sezvo madzimai akawanda achienda kumakereke.
Ini ndinozoona kuti zvinhu izvi zvakanyaya kuti omei isusu semadzimai nokuti ndisakawanda tinoenda kuchechi. Zvikazopruvhwa kunzi zvinhu zvazviiti zvakutotiafekta ende zvakutiafekta kuenda kuchechi kwedu kwataatiita nezvinhu zvatanga tichimbobhilivha bhilivha ini.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya panyaya iyi. Madzimai ashoropodzawo kuroorwa kwevana vanenge vasati vabvezera achiti hurumende inofanirwa kuomesera vose vanenge varoora vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine apa Chigoriwa.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Michael Ove, ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nenguva dza8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemari panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika uyezve vechidiki vari kutanga mabhizinesi munyika. Pindai muchirongwa kuti mutiudze maondero enyu. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba inoti 001202465038. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonderai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mapurisa anorwisana nevanotengesera migwagwa pakati peguta reHarare. Makanzura mana eMDC inotungamirwa navanelson Chamisa anosungwa kubhindura achipomerwa mhosva yekuba chibage mushure mekunge kanzura weZANU PF pamwe nehofisi yemumiriri weparamende Mbindura North vamhangara kumapurisa. Madzimai akawanda anoti anotya kuongororwa kana aine chirwere chegomarara sezvo vasina mari yekurapisa chirwere ichi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA.